Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi chitatu kurume 27, 2017. Amai Grace Mugabe nemapurisa vopomerwa mosha yekusatevera mutongo we High Court wekuti vamire kuputsa dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou iro vanoti vakapiwa nehurumende. Dare re High Court rinoti vaimbova gurukota rekuchengetedzwa kwemukati menyika vaDidmas Mutasa vanokwaniswa kuendeswa kumatare mbune panyaya yavari kupomerwa yekupambwa kwamuzvare Justina Mukoko. VaMutasa vainge vati hofisi yavo ndiyo inofanirwa kuendeswa kumatare. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Catriona Lang vanoti nyika yavo inoshuvira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena. Vamwe vadzidzi vepaMidlands State University vanorohwa nemauto nemusi weMugovera. Vakawanda munyika voshamisika nekurohwa kwemutambi wetsiva Charles Manyuchi. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revOA Shona nekujinya pakanzi like kurudzira yamane shamwari dzitifarire.